Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 12 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hongu zve nzeve dzedu dzakavhurika kwazvo semusangano weZANU-PF, asi hazvisi zvose zvatinoteerera. Naizvozvo hatina nguva yokuteerera marara kana mashoko asina chokwadi, uye mashoko okunyepa nokushapisa musangano akaita seanotaurwa nevekuZimbabwe Peace Project avo.
Bato reZANU-PF rinoti harina nguva yokutambisa richiteerera zvinobva kuZimbabwe Peace Project.
Ini chandinofunga kuti chinofanira kuitwa nehurumende yeZANU-PF hakusi kuda kuhwanda nemumwe vachiramba zvinhu zviri pachena zvavari kuita. Nyika ino inonyararo kuti tiende kumberi kuitira kuti munhu wese akwanise kuisa izwi rake pakuti anotungamirirwa nani, achitungamirirwa zvinhu zvakamira sei maringe nemararamiro aanoita zuva nezuva.
Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti sangano reZPP rinotaura chokwadi kuti ZANU-PF iri kushungurudza vanhu zvikuru.
Chikuru chatakanzwa ndechekuti FBI yanga iri kutsvaga kuti pane runyere kupe rwekuti kune mapepa akaenda navaTrump avakabva navo kuwhite House anosanganisira ane zvakavanzika zvepamusoro kana kuti atinoti classified avakaenda navo vari mumabhokisi.
Bepanhau reWashington Post rinoti mapurisa eFBI akapinda mumuzinda waDonald Trump achida mapepa ane chokuita nezvombo zvenyuklia akabudiswa muWhite House zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mugwaro ravo ravanobudisa mwedzi woga woga sangano reZimbabwe Peace Project rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vachisungwa zvenhando uye mitemo ichishandiswa sechombo chekudzvanyirira vanhu. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti kurohwa kwevanhu, mhirizhonga nekuvhundutsira vemapato anopikisa nevanhuwo zvavo kuri kukwira. Zimbabwe Peace Project inoshora bato riri kutonga reZANU-PF richiti ndiro riri kukonzera matambudziko ose awa. Asi mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo harina nguva yokuteerera zvinobva kumasangano akaita seZimbabwe Peace Project.
Hongu zve nzeve dzedu dzakavhurika kwazvo semusangano weZANU-PF, asi hazvisi zvose zvatinoteerera. Naizvozvo hatina nguva yokuteerera marara kana mashoko asina chokwadi, uye mashoko okunyepa nokushapisa musangano akaita seanotaurwa nevekuZimbabwe Peace Project avo. Hatina nguva zvedu yekuvateerera stereko. Hongu tine tsitsi kwazvo dzekuteerera dzakawanda, asi haaibodo hatina nguva yokuteerera zvinhu zvevanhu vanenge vachitsvaka kuti vaonererwe kana kuti vaonekwe nevanhu yatinoti attention seeking muchirungu. Pari zvino takatarisana nekugadzirisa gungano ramavoveterans edu zvekare necongress yemusangano inouya kuna October nekuzadzikisa zvinhu zvatakavembisana nevanhu muna 2018 kupeople's manifesto kuti ndo zvavachaitirwa nemusangano weZANU-PF takanangana nesarudzo dza2023. Saka zihavo vanoda kutsvaka mbiri nesu, haaibo hativazivi, hatina nguva navo. Ngavatsvake vezera ravo vatanedza vanosvikira ikoko, zvoto zvina mazera. Ngavatambe havo pada yavo kumangoo ikoko, vapedzerane ikoko. Kunoku kwati kurei, kwati remei, zvoto zvacho zvati kurei.
Avo vange vari mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi vakafanobata chigaro chekuona nezvemagariro evanhu mubato reCitizens Coalition for Change, muzvare Maureen Kadema Onga vanoti zvese zviri mugwaro reZimbabwe Peace Project ndizvo zviri kuitika uye hapana asingazvioni kana kuzviziva. Muzvare Kadima onga vanoti bato reZANU-PF harina hanya nemitemo yakadzikirwa vanhu vose.
Chekutanga ndinoda kungoti ndipindure pataurwa navamugwadi kuti aiwa tivagadzirise Zimbabwe Peace Project semaziviro andinoiita ini. Iboka rakazvimiririra reCivil Society rinotarisa nhau dzekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Harirerekere kubato reZANU-PF, harirerekere kubato reCCC, harirerekere kunechero rimwe bato rematongerwo enyika riri mukati menyika yeZimbabwe. Asi basa rayo nderekuvandudza kodzero dzevanhu neugaro hwevanhu nekutarisa zvinenge zvichiitwa neavo vatingati mapolicy makers nemadecision makers vari muhurumende, vari muparamende, vakabata zvigaro zvino zvavanosarudzwa nevanhu pamwe chete nemapurisa, masoja nevamwe vese vanochengetedza runyararo mukati menyika. Saka zvavanoburitsa zvine chokwadi nekuti zvinhu zvisina boka, zvisina bato razvakarerekera, zvakare zvinhu zvisina kunangana nekusvibisa asi kutoti kuvandudza nekugadzirisa zvese zvakavanzika zvingadaro zvichiitika maringe neviolence.
Amai Kadema onga, munobvumirana neZimbabwe Peace Project here pamusoro pevanokonzera mhirizhonga uye sei muchibvumirana neZimbabwe Peace Project apa?
Zvataurwa neZPP zvekuti ZANU-PF iri ndiyo iri kukonzera mhirizhonga yakanyanya-nyanya inodarika 50% pamhirizhonga yavawana ichiitwa mumwedzi watabuda waJulai. Isusu tinochiona chiri chokwadi nekuti ndiko kurarama kwatiri kuita mazuva ese. Vanhu vedu veCCC pamwe chete nevanyori venhau vakazvimiririra pamwe chete nevanhu vanoita zvekodzero dzevanhu zvekushanda nevanhu mumacommunities vatingati maactivists nemacommunity leaders vari kusangana nekumbunyikidzwa nevanhu veZANU-PF avo vasingazosvike pakunosungwa kana vachinge vapara mhosva dzemhirizhonga.
Chii chamungada kuudza vakuru veZANU-PF pamusoro pezvakabudiswa neZimbabwe Peace Project mugwaro ravo?
Ini chandinofunga kuti chinofanira kuitwa nehurumende yeZANU-PF hakusi kuda kuhwanda nemumwe vachiramba zvinhu zviri pachena zvavari kuita. Nyika ino inoda runyararo kuti tiende kumberi kuitira kuti munhu wese akwanise kuisa izwi rake pakuti anotungamirirwa nani, achitungamirirwa zvakamira sei maringe nemararamiro aanoita zuva nezuva. Saka kuti zviitike zvinhu izvozvo, tinofanira kutanga kutarisa nyaya yekuti pese pari kuitika mhirizhonga, ZANU-PF iri kuwanikwa sei ichipindira panyaya dzekuti mapurisa ave akasungwa ndare dzekuti atadze kubata vanhu vari kupara mhosva kana vari veZANU-PF. Tiri kuzviona zviri kuitika kazhinji, zvakaitika munyaya yamo Blessing Ali kusvikira paitika ruzha rwakanyanya kusvika munhu akanga aponda abatwa, asina nhasi hapana chatati taona charaikidza kuti paitika justice. In fact vakatoenda mberi ndokubata zvakare even gweta riri kumiririra mhuri yemunhu akapondwa nenyaya yemhirizhonga dzematongerwo enyika, vakamuisa mutirongo Honorable Skala pamwe chete nevamwe vazhinji vanotova vanhu vakanga vambunyikidzwa vakapisirwa misha yavo kunyatsine ikoko kwakaitika nyaya yekupondwa kwemudzimai Mobblessing Ali. Vakaiswa zvakare mutirongo nanhasi varimo vari kurwadziwa vari muusungwa vasina mhosva yavapara. Vazhinji vavo mhosva yavakapara ndeyekuti vakaenda kumapurisa kunomhanʼara mhosva dzakanga dzaparwa neZANU-PF vachirohwa vachipisirwa dzimba dzavo.
Amai Kadema onga, mungati sei mitemo yose iripo iyi ichitadza kubata ZANU-PF nemhosva uye dzimwe nyika dzose dzichiona zviri kuitika?
Hurumende yeZANU-PF iri kuramba kubatwa nemitemo kana kuti kuenda kunozviisawo pasi pemitemo yematunhu akatipoteredza pamwe chete mitemo yana United Nations zvakafanana nekuti tinotarisira kuti hurumende iite ratify International Convention yeProtection yeAll Persons from Enforced Disappearance, International Convention Against Torture. Iwayo maconvention ari maviri andataura akanyanya kukosha zvakanyanya nekuti munyika muno tiri kuona kudisapia kwevanhu vasingawanikwe itaidza mara ava makore mazhinji hatizivi kwaakaiswa. Tine zvizhinji zvakare zviri kuitwa nehurumende iyoyi pamusoro pekurova vanhu nekurwadzisa vanhu panyama kwatingati tocha, ende ivo vanoziva kuti havabatwi nemimwe mitemo. Isu chatinokumbirira kuti vaite kuti varatifye mitemo iyi kana kuti vazviise pasi pemitemo iyi ndezvekuti taona kuti pamitemo yedu pachezvayo yagara inofanira kunge ichisungira munhu wese kuti achengetedze runyararo, hurumende iri kukwanisa kutyisidzira angave mapurisa angave mataredzi mhosva kuti vatadze kubata nyaya idzi. Saka tinenge tichida kuti vave zvakare pasi peziso reUnited Nations, pasi peziso reSADC, vachinyatsa kuonekwa mabatiro avari kuita nyaya, mabatiro avari kuita nyaya dzemhirizhonga nekumbunyikidzwa kwevanhu munyika. Zvimwe zvatinotarisira ndezvekuti kana paine vanhu vanenge vaine kushungurudzwa kwavasangana nako, kwabva kungave kumapurisa, kungave kuvanhu vavo veZANU-PF, kungave kune chero mumwe munhu webato ripi, munhu kana akaenda akanomhanara nyaya yake kumapurisa, tinotarisira kuti mapurisa asamanikidzwe kuti atore divi rekuti isu tinomira nemunhu apara mhosva nekuti ndiwe ZANU-PF vomusiya achienda.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chekuona nezvemagariro evanhu mubato reCitizens Coalition for Change, Muzvare Maureen Kadimaonga, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bato reCitizens Coalition for Change rinozivisa kuti richaita misangano nevatsigiri varo mumucheke stadium mumasvingo nemusi wesvondo. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauriri webato iri vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti kubva kumasvingo vachaenda kuChipinge kunotenda vanhu veManicaland nekutsigira bato ravo kwavari kuita.
Musangano wemasvingo uri kuenda mberi, tirikurudzira vanhu kuti vauye. Tinenge tiri pamacheke stadium, pane hurukuro dziri kuuya navachamisa ndo vanenge vari main speaker wedu musi weSunday. Kubva ipapo tisati tasvika, tiri kuenda kuChipinge kunocelebrata victory yatakaita, munoziziva vakoma nevasikana veZanu vakatirai kushandisa mhirizhonga, asi vanhu vakamira panzvimbo, ndosaka takahwina. So tiri kuenda ikoko kunotenda vanhu nekuparura hwaro rekuti tichafamba sei kuChipinge. Tinenge tine rally, thank you rally yatinoita, tinoenda mberi. Yes, ZANU ichada kuapiza mapurisa nekuita zvinhu zvese, asi taapply tikapiwa clearance iripo yabva kumapurisa kuti tiende mberi nechirongwa chedu musi weSunday. Saka tiri kukurudzira munhu wese kuti auye tibate pamwe chete, tigadzire nyaya yekuti matongero enyika munyika, tigadzire nyaya dzemabasa, tigadzire nyaya yekuti vanhu vawane mvura, tigadzire nyaya yekuti vanhu vaende kuchikoro, vanhu vawane mishonga mumahospital, nekugadzirira nyaya yesarudzo 2023 kutoona sarudzo, sarudzo hurumende watichafamba naye kuti nyika iende mberi. Saka tinenge tiripo pamasvingo, tinenge tiripo paManicaland kuChipinge.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichitevera kuwanikwa vasina mhosva kwamuzvare Henrietta Rushwaya panyaya yavange vachipomerwa yekuti vaida kupa chioko muhomwe vamwe vasori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe pavakasungwa vachinzi vaida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti mhosva dzevanhu vazhinji vanopara mhosva dzine vakuru vakuru mukati dzinopararira mumatare edzimhosva, vatongi vachimapurisa haana kubata nyaya zvakanaka, izvo zvinokonzera kuraswa kwemhosva inopomerwa munhu. Dare raMajestrate muHarare neZuro rakati mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya havana mhosva panyaya yavange vachipomerwa yekuda kupa mumwe musori chioko muhomwe pavakabatwa vachinzi vaida kubudisa goridhe zvisiri pamutemo panhandare yendege yeGabriel Robert Gabriel Mugabe International Airport gore rapera. Hatina kukwanisa kubata muzvare Rushwaya kuti tinzwe divi ravo, asi imwe nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masihe vanoti iyi ndiyo imwe yenzira inoshandiswa nevanoita zveuori muhurumende kuti hama kana shamwari dzavo dzisaendeswa kumajeri.
Ya, zvetikamudare zvinhu zvinokachamidza zvinokachamadza vanhu vakawanda especially maordinary citizens emuZimbabwe kuti panenge pane nyaya inenge ichinzi iripo yekuti munhu anenge akaita akapara mhosva. Ende vanhu ndoziva kuti vanhu vanenge vachiti sezvo munhu uyu ari munhu anozikamwa uyezve ane vanhu atikati maconnections anogona aregedzwa nedare achienda nenyaya idzodzodzo. bati nyai inyaya ya tukuona kuti vaendeta shoya vakaitsa ku court ende vachinzi vakaita bribery ende mapurisa akagadzira toketi iro rakaenda ku court ende dare redzimosva rataura kuti umbowo wakaunzwa nemapurisa ku court panyaya iyi wanga usina kusimba izvo ndozvaisa kuti dare redzimosva rizoona vareta kuti pasina mosva.
Imimi ndisagweta, munoona sekuti nyaya iyi yakabatwa nenzira yakanaka here? Nekuti tinongodzwa vanhu vachichema chema nenyaya yekuti vamwe vanhu vanobatwa nemhosva asi nyaya yacho inofirawo matare. Munoona sekuti pane chimwe chiripo here kana kuti zvaitikira mugwara romutemo?
Apa ndichitaura semugari womuzimbabwe anenge achiona nyaya dzakadai so dzichiitika, ndinoona senge nyaya iyi isina kunyatsokubatwa zvakanaka, nekuti tinoziva kuti ivo varintashwaya pavakabatwa vanga vane goridhe uyezve vakabva vazopomerwa mhosva iyoyi yokuda kubraipa maofficials paairport. Mabatiro akaita nyaya iyi ndekuti nyaya dzakadai so inyaya dzokuti vaita kushaya vaifanira kutongwa chipa kuchera, but havana mbovhera vambosungwa vachiendeswa kujere ende vakapuwa bail musi wawoenza kucourt. And tichitarisa nedzimwe nyaya dziri kuitika iko zvino dzati kuona nyaya dzitorina kusimba dzichiendesa vanhu kuti vagare muchizarira kwenguva yakati rebei. Tinoona senge iyi nyaya inonyatso kuferefetwa zvakanaka uyezve panogona pasina kuitwa basa nesimba kubvira kumapurisa chaiko chaiko kusvika kudoketi zvakasiiswa pamberi pamagistrate.
Tinonzwa nyaya zhinji dzichinzi mapurisa haana kubata nyaya iyi zvakanaka. Pane chimwe, pane rimwe gwara rinogona kutorwa here kana vanhu vachifunga kuti panapa pane mhosva yakaparwa asi voenda kumatare edzimhosva vonosvika voudzwa kuti aiwa mapurisa haana kubata nyaya iyi zvakanaka saka hapana nyaya? Pane zvinogona kuitwa nenyaya yakadaro?
Pane zvino unfortunately mutemo wacho unongo kuti kana munhu atobatwa asina mhosva sezvaita izvi hapana zvinokwanisa kuitika zvichizopfurikidza ipapo, nokuti ivo vairendera kushaya vanenge vachinzi vaenda through pachirungu inonzi due process yokuti vakabatwa nemhosva yekunzi bribery uyezve vapinda mukoti vabatwa vasina mhosva. Iyoyi nyaya iyoyi yebribery haikwanisi kudzoka iri nyaya yebribery zvekare mumatare edzimhosva, inenge yatofa yakadaro. But pakazoonekwa kuti kuda pamapurisa panogona pakaitika chioko mumwe, panogona pakazoitika zvimwe zvinhu, izvozvo zvinhu zvinokwanisa kuti dai tairarama munyika ine mutemo unotevedzerwa zvinhu zvaiti taiona mapurisa achiinvestigetwawo achizounzwawo pamberi pematare dzimoso achinzi vakaita hinda kana kuti obstruct the course of justice. But tinoziva mararamiro atikuita muzimbabwe, zvinhu zvatisingambofi takarota kuti zvingaitike nehurumende iripo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, sangano remubatanidzwa weEuropean Union rinokurudzira dare reparamende yeZimbabwe kuti ridzorere bhiri remasangano akazvimirira rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill kuvanhu, richiti zvimwe zviri mubhiri iri zvinorambidza kuti vanhu vagare vakasununguka vachibuda mumusangano nevamiriri vehurumende. Mutungamiri wechikwata chenyika dzeEuropean Union vaTom O'Callaghan vakaudza vatori venhau kuti European Union haifari pamusoro peimwe mitemo iri kuda kudzikwa nehurumende inodzvanyirira vanhu neimwe inoomesera masangano akazvimirira. MuNewsday makare, gavhina vereserve bank of Zimbabwe vanoti bhanga iri richagadzira mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins ine mitengo yakadzika mwedzi wambudzi usati wapera. Zimlive.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakapinda muchipatara cheTrauma Center muBorodale muHarare nezuro vachinzi pane zvinovarwadza zvinofanirwa kugadziriswa mudumbu mavo. Ya venguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya chandinoziva ndechekuti maticha haana kudzidzira kuita kokunzi vajoine kuti teachers kuti zvaita sei. Maticha akadzidza kuti ayemure mhuri dzavo. Regai maticha puwe mari yavanoda. Musavhume maticha kufurirwa makadzidza imi. Musafurirwe nevanhu vanogutavo. Ima muna pekuchekutangira, ivo vane chekutangira nevana vavo. Musabvume kufurirwa. Achaenda ndeakapusa, kwete munaka akasina akadzidza amboiti zvinhu zvakapusa zvakadaro. Tikutambura vanhu ngavapuwe mari dzavo, vanhu ngavatambiswe nemayusa avo. Kaidzorere pa2018 mari yavo, ngavapuwe mari dzavo. Maticha ari kunyanyotambura stereki. Uku vana vedu vakudzokera mashure havachadzidzi kana nenyaya yekutambudzika kwematicha. Maticha ngavapuwe mari yavo. Vana ava ngavarege kujairira maticha avo.
Mashoko apurezidendi handinakidza, handifadza. Wokuti vane pfuti dzisina mapepa dzisare ndeye kumapurisa handinakidza. Inini yangu ndakaitsvaga nokuda kuuraya vakauraya baba vangu. Saka naizvozvo handisi kuzoidzorera kusvika gurupu ravakauraya baba vangu vachiti baba vangu ndeve MDC ndaripedza. Ndichazosarenda kana ndapedza kuuraya vanhu ivavo. Maita basa, ndinokutendai.
Ndokuzoti matriple C champions ose makadii zvenyu ndichiti mufaro kwamuri. Ndirikutenda zvangu mukuru wemuZCC uyo nechokwadi chaakabudisa achiudza vatungamiri vemapato. Vari kumbunyikidza vanhu vachishandisa masoja kuita zvisiri izvo nechishandisa mapurisa kuita zvisiri izvo. Mukuru wangu anonzi Ponya Tuyoka uyo. Gara uchiziva kuti zvinhu zvinoshanduka mukuru wangu. Dauri mumwe washanda basa rako nemazvo, kwete kusevenza uchipuwa tungabudza zvokuita nematungamiri wenyika. Masoja nemauto ndapota zvangu ibvai mune zvematongero enyika. Hamusi musoja wemunhu, hamusi musoja wezano, muri musoja wenyika. Siyanai nezvematongero enyika. Ponyati, ponyati. Zvauri kuita izvi uchiita basa rekuripota nhema. Iko zvine zvijobhusikara makamusunga muchomuvharira mujeri. Asi uyu akadaidza kuti Chamisa ngaafe, haana chaari kuita. Wedu wega.
Masikati Studio 7 paamerica apo anajonga nanatanonoka wande makadii. Toda kutaura zvamwe mashoko maviri matatu avo. Hatisi kupopotera vamunangagwa tichivati mazodidi. Hatisi pokutukana muZimbabwe nyika medu. Chatinongoshuva kuna vamunangagwa somunhu wakuravo. Nguva yehondo iyi kwakanga kuchirwa nomunhu wose, ndokuti vana vedu vari musango vanga vari vana vedu. Tobvapo vana vari musango vanga vachizhavo vachiwanawo zvikafu kubva kuvabereki kutokwa hondo. Tairwisa chinhu chimwe chete kuti vetose tive takasununguka. Saka tongoti shumba chimbomiraiwo navachivengwa kuti apwere dzichiitawo kabasa. Mungakuramba makangobate gija here? Vana varipo mugara mubvute muchiona kuti haiwa vana vangu vanorima zvakanaka. Mukundwa navamandera kusouth africa uku vakagara 27 years parobin island apo vachibudamo havana kutomboita temimwe kapera. Saka gona iyo henyu wamushumba kuchizviregera kuti tigokuigai zvakanaka. Hakuigawo zvakanaka muni kunonakidza. Mutavo hisitiri yakanaka. Ndozvatinoshuvira zvikuru seizvo vamachechi kuti hapana zvechisingaperi, chisingaperi chinoshura. Amen.
Makadiko pastudio 7 apo. Isu tinofara hedu mukutaura naChale paJobik apo. Ndinotohwa kugumbuka fani ndichinzwa kuti vanhu vari kunzi vanepfuti ngavadzosera. Apo vanhu vanogodzosera sei? Pfuti dzinani muZimbabwe? Handi dzine mapurisa nemasoja? Ndo vari kuita madhira avo nepfuti idzodzi vachiita madhira vachituma vanhu avo. Saka dzinogodzoserwa sei? Hakuna munhu anodzosera pfuti. Masevhireni haana pfuti kuZimbabwe. Futi dzine mapurisa nemasoja. Ndo vari kuita madhiri avo vachiba mari nevanhu vachiita maamdirobhari nevanhu. Saka hapana futi dzinodzoserwa ba. ndezvinhu zvinozikanwa kuti muZimbabwe masevirieni haana puti puti dzinei wawo mapurisa nemasoja nemafio ende ndo ari kuba mari wanhu iwavo saka vasingabatwi futi ende mukada kuzoongorora paya panozonzi wanhu vabatwa nyaya dzacho hadzina kwadzinoenda dzinozotsikwa tsika kana vanobatwa vanhu 10 asi unozonzwa chinzi ani ndiye anowanikwa aine mhosva vanenge vagadzira chinhu chavo futi hatisati taanadzo pamuZimbabwe asi tichauya zvedu nadzo because tauda kubva todzingwa tichauya nezvinhu zvedu ikoko ndobva tichazotanga kubara mhosva chaiko chaiko ya izvozvo hadzina futi badziriko kumapurisa nemasoja ikoko ndotenda zvavo mazviti.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Gweta guru, muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gweta guru reAmerica kana kuti Attorney General vaAmerica Garland nezuro vakataura nevatori venhau kwekutanga kubva zvapinda mapurisa eFederal Bureau of Investigation mumuzinda wevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitsanangura zvakaitika uye zvikonzero. Bepanhau reWashington Post rinoti mamwe magwaro aitsvagwa neveFBI ane chekuita nezvombo zvenyuclear nezvimwe zvine chekuita nekuchengetedzwa kweAmerica. Tabata vanoongorora zvematongero enyika Dr. Fred Guni kuti tinzwe zvizhinji.
Gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General vaGarland vakataura nevatori venhau vachitsanangura kuti ivo bato ravo Red Department of Justice kana rinoona nezvemutemo rakumbira kumatare kuti warandi kana kuti gwaro remvumo yokusecha sechi warandi rakashandiswa kuenda kunogara vaTrump kumalago uko kwavakanotora magwaro avaifungidzira kuti anogona kunge ari ikoko zvisiri pamutemo. VaGarland vari kukumbira dare kuti rivape mvumo rokuita unseal kana kuti vaburitse pachena zviri mugwaro research warrant iro rero. VaGarland vakaburitsawo pachena zvakare kuti ivo pachavo saAttorney General kana kuti segweta guru rehurumende ndivo vakapa mvumo kana kuti vakaisa chitamba chavo pamapepa akaendeswa kumatare edzimhosva kuti warrant rizobuda. Vanotaura kuti ndivo vakabvumira vashandi vari pasi pavo kuti gwaro iri riendeswe kumatare vandokumira mvumo yokunoita search kana kuti yokuenda kumba kwavaTrump kuti vandotarisa mapepa ari ikoko.
Dr. Guni, mapurisa eFBI ange achitsvakei mumuzinda wavaTrump, chii chavari kuda?
Chikuru chatakanzwa ndechekuti FBI yanga iri kutsvaga kuti pane runyere kupe rwekuti kune mapepa akaenda navaTrump avakabva navo kuwhite house anosanganisira ane zvakavanzika zvepamusoro kana kuti atinoti classified avakaenda navo vari mumabhokisi. Izvi zviri kunze kwemutemo, hakuna munhu anobvumidzwa kutakura mapepa ehurumende kubva kuwhite house.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reZANU-PF rinoti harina nguva yokutambisa richiteerera zvinobva kuZimbabwe Peace Project, asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti sangano reZimbabwe Peace Project rinotaura chokwadi kuti ZANU-PF iri kushungurudza vanhu zvikuru. Bepanhau reWashington Post rinoti mapurisa eFBI akapinda mumuzinda wavaDonald Trump achida mapepa ane chekuita nezvombo zvenyuclear akabudiswa muwhite house zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi tichikupaizvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai nejaya guru Chris Gande.